mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zviri zvacho zvipedza mwedziwo uno watiri waSeptemba zvichifamba nekuti maengine acho agara mashoma tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakufiridza kuti unotorwa marasha kuwange kuti auye agaye majetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvimusoro yezvitima inofamba.
ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zveNational Railways of Zimbabwe.
Mushandi wepasi-pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125. Imba imwe chete yekugara iri kuda $35. Munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu chiona kuti mari yavo yatovapa $105.
Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushishikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira.
Saka panenge pachidiwa kuti avo vanogadzira ethanol vange vachiteredza mutengo wavo kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa peturo yakasanganiswa nenzimbe idzodzo kana kuti ethanol.
Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana rine makumi matatu nevashanu 135 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine makumi mashanu ane gumi nevanomwe 4517 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana rine makumi maviri nezvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu neumwe 125,931. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezviviri zvine zana nevatatu 2,782,103. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane makumi manomwe nemazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 1,770,352. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. ZUPCO yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zvachembera zveNational Railways of Zimbabwe. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Zvitima izvi zvakaparurwa nemusi wechipiri vanhu vachikwira mahara kuenda kumufakose uye zvatanga kubhadharisa vanhu kuenda kumufakose nekuruwa. Nhasi mangwanani vanhu vange vari vashoma pazviteshi uye mumwe mugari wekubudiriro uyo aramba kudomwa nezita asi akwira chitima ichi ati vanhu vange vasina vimbo yekuti hurumende iri kutaura chokwadi.
Vanhu vakangojairira ka vanhu vasina feiti nacho kutaura chokwadi.
Mumwe mugari amai Evanice mhinduro vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa neSubcontinental Railways of Zimbabwe NRZ vachiti chicharerutsa dambudziko rezvifambiso muHarare iro rakauya zvichitevera kurambidzwa kufamba kwemakombi nemabhazi asina kunyoresa nekambani yehurumende yeZupco.
Zvikombi zvataikwira zvimushikashika izvi zvimwe zvaiitibira zvimwe tichingoharaswa harasa. Saka chitimai watinokwira zvakanaka uye chakachipa. Dai varamba vakadaro ngavasazotirasisazve.
Vapride Mukono vesangano repoverty liberation movement vati zvitima izvi zvakasakara vachiti zvinogona kuisa upenyu hwevanhu panjodzi.
Mazvitimera zviya zvakanobatanidza handione zviri zvacho zvipedza mwedzi uno watiri waSeptember zvichifamba. Nekuti maengine acho agara mashoma tikatarisa maengine anga achimanya acho kwakusvitsa kuti unotirwa marasha kuwange kuti auye agaye magetsi muno muHarare nenyaya yekushayikwa kwezvitima zvinosore zvitima inofamba. Saka iri ingori ringoriwo barara mhanya raitwa nehurumende kuti izapi ioneke kunge pane zvaikuita sipasina. Hationi kuti pane zvinobuda mumapato wemabhonzo aeria avamutsau.
Izvi zvatsinirwa nevamwe vakamboshanda kuNRZ vati ichokwadi kuti zvitima izvi zvakasakara zvakanyanya zvekuti hazvichafaniri kushandiswa. Studio 7 yabata munyori mukuru musangano revashandi vanoshandisa zvitima izvi reRailways Association of Engineers vafarisa ichitanda avo varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasiri pabasa asi vati zvitima izvi zvakapedzisira kushanda gore rapera muna kurume pakavharwa nyika nekuda kwedenda reCOVID-19. Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira avo vakamboshanda semutevedzeri wemuchairi wechitima kuNRZ vaudza Studio 7 kuti hurumende haingashandise zvitima zvinopinza veruzhinji munjodzi.
Kune mutemo Railways unonzi Trains Working Regulations inova zvakare bhuku rinokwanisa kushandisa matare edzimhosva kana mitemo ichinge yatyorwa. Kune anonzi Carriage and Wagon Examiners vatori nefasa rekudhetamaina kuti kochi iri kana wagoni iri rinobvirwa kufamba here uye rine kodzero yekufamba here risingazoiti setsaona munjanji. Saka nokudaro kana patori newagoni iye rakadaro hakuchabvumidzwi kuti chifambe.
Mutauri weNRZ vaMartin Vanda vaudza Studio 7 kuti hazvinei kuti zvitima izvi zvasakara vachiti zvinobatwa zvakanaka uye kambani yavo inokoshesa kudzivirira vashandi nevanotakurwa kubva kunjodzi.
Safety takes precedence in terms of the railway. You cannot put people's lives in danger. Safety is the priority number one. Whether it's for the workforce or it's for the traveling public, safety is of our main concern.
Tinokoshesa kudzivirira vashandi vedu nevatinotakura kubva munjodzi. Hatigoni kupinza vashandi vedu kana vatinotakura munjodzi.
Pasi pechirongwa ichi, zvitima zvinotakura vanhu kubva pakati peguta zvichienda navo kumisha inogara veruzhinji yakaita semufakose, Budiriro, Kambuzuma nemimwe, uye kumisha iyi mabhazi eZupco anozotakura vanhu ave kuenda pedyo nedzimba dzavo. Kushandisa chitima pamwe nebhazi zvinoita maRTGS 60 parwendo rumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangucha.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti vari kushishikana nemashoko egurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Vachitaura neStudio 7 muzvinafundo Mavhima vakati varayiridzi vachangotanga basa vari kubhadharwa mari inosvika zviuru $30 zvemadhora kana kuti $30,000 uye vakati gore rino hurumende yawedzera vashandi mari inosvika zvikamu $90 kubva muzana. Vamwe varayiridzi vatotanga kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMushangu.
Blessing Zulu, ndame mumwe herambi hwisadzi. Zvino totishamisa kunzwawo kuti mari yetiri kutambira inonzi haina dambudziko. Zvekare rega tione kuti mari iri kutambirwa nemushandi wepasi wehurumende pari zvino anova ari muboka retoti B1 ari kutambira mari inoita iyo $20,578. tikai werengeza mari yo tichidivide ne nemutengo unotengeswa nawo mari kubhakare hurumende we 85 tinoona kuti mushandi yeye anenge achitambira mari inoita $235 asi hazvisizvo zviri pa ground
muno reveva mushango
mari iri kutengeswa nemari vepamusika mutema inova iyo yava pa 160 kusvika pa 170 saka tikachishandisa mari yepamusika mutema iwoyo tingauramba zvedu asi ndiwo uripo mushandi wepasi pasi wehurumende ari kutambira mari inoita $125 imba imwe chete yekugara iri kuda $35 munhu kuti agarevo vari vatanhatu pamba ane mudzimai nevana vakadawo marumu matatu tichiona kuti mari yavo yatovapa $105 vatosara $120 pamusha harisataura mari yekuendesa kubasa harisataura kudya kupfeka zvose kana anything harisatataura neizvozvo
asika hurumende iri kuti mari inokwana hapana dambudziko
zvino tikashamadza kunzwa kuti mari apa hapana dambudziko dei zvanga zvisina dambudziko hataramba tichichemera kuti tiite misangano nehurumende dei zvanga zvisina dambudziko hataenzwa gurukota rezvemari richitaura kuti vari kuda kuongorora mihoro yedu uye vakagadzira kuti tiite misangano zvino takungotoshamisika hedu kungoti mashoko evakuru aya vaireva vachiti nhamo yemumwe hairambirwi sadza anobuda pachena vashandi vehurumende havasi kutambira mari inotenga ndizvo saka tiri kuramba tichikurudzira hurumende kuti tigare nayo pasi tiite musangano wokuti mari yedu itenge tivewo neraramo inokodzera vashandi vehurumende vese mabasa aya hapindwe nevanhu vasina kudzidza vanhu vakaita makosa vakabudisa makunununu emari makukutu chaiwo chaiwo asi zvino zvaakudzoka zvachoni zvichienzana nezvakabuda hazvichapindirani asi tinongotenda kuti hurumende mazuva apfuura yanga yataura mashoko akanaka chaizvo ekuti chakugara pasi tiite musangano tione kuti tingagadzisa sei nyaya dzemihoro yetinotambira
zvaakutaurwa zvinorevei
inyaya yekuti fambe dzoke hatidzi kuti papa kuri kuriranawo here asi chatiri kuvimba nekutarisira ndechekuti tiri kuita musangano nehurumende pamazuva mashoma anoteera sezvavanga vavimbisa kuti tigadzirise nyaya yemuhoro yedu isevashandi vehurumende
mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvenhando dzemoto yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare kutanga nezuro nesendi rimwe chete rekuAmerica parita. Mutengo wedizili wakakwira kubva padhora rimwe nemasendi makumi matatu nematatu kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemana emari yekuAmerica. Peturu yakakwirawo kubva padhora rimwe rekuAmerica nemasendi makumi matatu nemanomwe kuenda padhora rimwe nemasendi makumi matatu nemasere parita. Kana mafuta aya achitengwa nemari yemunyika yemaRTGS, rita rimwe redizili rinenge rari kutengeswa nemadhora eZimbabwe 115.15 kuchitiwo rita rimwe repeturo richitengeswa nemari yomuZimbabwe inoita $118.42. ZERA inokwidza mitengo yemafuta mwedzi woga woga kunyange hazvo ichikwidza nemasendi akasiyana siyana. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo mutengo uyu uchiita sewakwira nemari shoma kwazvo, kukwira kwemafuta edzimotikari kunokanganisawo mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda kusanganisira mari dzekufambisa nezvekudya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakuchera pamusoro penyaya iyi.
Takuti mwedzi nemwedzi ZERA inotarisa mutengo voona kuti iri kuenderana here nezviri kuitikawo kunze kwenyika uye iri kuenderanawo here nemitero inodiwa nehurumende, ndipo pavanozotura mutengo iyi. asmata na kadara tunuanza kumaona atizo kwa nzira kutesunga zimu zisinei ni mafuta e petrolu zikwire chunushanzuwa ni mandavese kana tuwa nuoza au nekuti chunuanzo itika nchekuti nekuda po kushai kwa kwema kiezi vanu wa kushandisa tiziri kunge uwe industry nje wati katila suwa katilu chunenge tauzo shandisi kwa uno
saka tingati ere iro sendira kwizwa naro mutengo wemafuta iri ni mari ingaremera ledzimotokari
kanyizikashindi mari yakadaro hairemeri ledzimotokari asi masenda yakakwira mwedzi nemwedzi munotozoona kuti imari inenge yakawanda nekuti tirikuona mutengo yepetrolo yanga ichisvika kumadhola 33 dhola 34 nekukwirawo kunenge kuchiitawo zvimwe zvinhu tinozotoona kuti sendi iroro rinotandira rokonzera kuti vanhuwo zvavo vangava vatairi vedzimota kana kuti chero vanhuwo zvavo vanoona mitengo yezvinhu ichikwira nekuti kugadzira zvinhu zvacho kunenge kuchida peturu nekuda kwekushaika kwemagetsi kuzvifambisa kuti zvibve kwazvagadzirwa kuti zviwewo kwazvinofanira kutengeserwa kunenge kuchida peturu nedhiziri futi nekuda kwekuti zvitima zvisi kufamba
taonawo vevezera vari kuzivisa mutengo uyu paviri nemari yemunyika yemaRTGS pamwe chete neyekunze yeUS dollar iri kuwanikwa here petrol inenge ichitengeswa nemari yemunyika
tinongoona mutengo yayo asi petrol iyo inonetsa zvikuru kuti vanhu vaiwane ndakaona vamanguti kafikira pera vachiti vanhu vari kutora mari kumisika wavo weauction wanotenga peturu wazaitengesa nemari dzekunze kwenyika vakafundutsira ndingangoti paane mafiki matatu kuti vachatora matano hatina kana danho rimwe chete ratatitaona vachitora saka zvikaramba zvichiitika izvozvo zvinoreva kuti mari yemunyika peturu yacho yaitaramba ichinetsa kuwana zvisinei kuti vanenge vachiti vari kugadzirisa zvinhu
ko iyo peturo yacho tinonzwa vamwe vachichema kuti mutengo wepeturu muzimbabwe kana wemafuta muzimbabwe wakakwira kudarika mitengo yedzimwe nyika zvakamira sei tichitarisa mudunhu resadhiki
izvozvo pane zvinhu zvinoitika munomu chekutanga tinomanikidzwa kuti peturo yese inge ichisanganiswa neethanol ethanol yacho tine kambani imwe chete inogadzira zvinhu izvozvo zvinonzi ethanol inorima nzimbe dzacho dzinogadzira ethanol saka mutengo weethanol ndoonoita kuti mafuta akwire zvakanyanya kwozoitawo mitero inenge da kutorwa navanuve yakawanda wanda ndo imwe inoitawo kuti final price yepeturu inge ichikwira zvakanyanya saka panenge pachidiwa kuti ava vanogadzira ethanol vange vachideredza mutengo wavo kana kuti pange pasina kumanikidzika kuti munhu wese anofanira kushandisa peturu yakasanganiswa nenzimbe idzodzodzo kana neethanol
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti varairidzi vazhinji vakashatirwa nemashoko akataurwa kuvatori venhau nemunyori mubazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary Amai Tumisang Tabela avo vakakurudzira varairidzi vasina mari yekuti vakwire mabhazi kuenda kuzvikoro zvavanoshandira kuti vakwirete mari yokufambisa. Ukuwo Newsday richiti masangano anomirira varairidzi anoda kuti Amai Tabela vakumbire ruregerero pamusoro pemashoko avakataura aya achiti hurumende iri kuseka varairidzi nekuti havana mari. MuNewsday makare murairidzi kana kuti coach wechikwata chemaWarriors anogona kudzipa basa iri pakupera kwesvondo apo bhodhi reZimbabwe Football Association richasangana kukurukura mamiriro akaita zvinhu muchikwata ichi mushure nematambiro avakaita mumitambo miviri yokuti vaende kuWorld Cup. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pevaimbove gurukota rehurumende yava Robert Mugabe muzvinafundo Jonathan Moyo inoti vakanyora paTwitter pavo vachikumbira ruregerero pamusoro pemitemo inodzvinyirira vanhu yakaitwa panguva iyo vakanga vari gurukota rehurumende. Muzvinafundo Moyo vanoshorwa pamusoro pemitemo yakaita sePublic Order and Security Act kana kuti POSA, Information and Protection of Privacy Act kana kuti IPA ne Broadcasting Services Act neimwe. Ya venguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iyo Studio 7 isi tinofara zvikuru, tine mufaro wekuti dai nyika yedu yanaka shuwa zvinodai zvakachinjawo. Tarwadziwa munhu kurwadziwa chaiko, vana vechikoro havachafundi, vanonga vachirye mwoyo kuchikoro ikweyo. Saka chichemo changu haisiko kuvakuru kuti dai vanoita kuti vana vaone zvekurya kuchikoro. Ndo chikumbiro changu. Studio 7 atenda.
Vawande kurisei koko mwakadini henyu haisitiri bhuku no kuZimbabwe. Handiri kuno kuistedi kutongata. Unambobvunzavo Monzorora. Monzorora zvimwe zvinhu zvogwa nazvo shamwari hazvichambowisisikizvi. Zvitazvo uri dazve aionenge haunotumwa nezano ndozvinhu zvinongoreva Monzorora. Monzorora usadaro. Aiwa Monzorora uyu rekakudei.
Magadini ko pa Studio 7 apo komatanonoka wande inimbetwa Davidson January nobva iko kuZimbabwe asi ndiri muno muSouth Africa. Ndinoshamisika pakavhurwa zvikoro apa musi wa 6 panapa ndakatumirwa bhiri remwana wechikoro kunzi fees $28, COVID $8, mask $3, contraction $17. COVID ndei mari inechidwa kubhanama kuchikoro. Mask ndei yandimwana takanzi tivatengere mamaski here. Koiye COVID inonzi COVID $8 yatirikubhadhariswa ndeyei. Tatenda hangu tibatsirewo ipapo vakuru vezvikoro, masumu masangano ese ezvikoro kuti mari yatirikubhadhariswa iyo iri kunzi COVID $8 ndeyei.
Magadi vashamarari, ndinoitawo Douglas Miteru, tiri muno muSouth Africa paBakersfield apo. Ini chandinoshora chikuru pazano kunyanya iwo president wedu anonzi Vamunangagwa. Pakashanda nababa wangu kwamakore mazhinji zvikuru, but pakashaika baba wangu ndipo patakapedzisira kunzwa nezvezano. Baba wangu aishandira CIO. Hapana kana benefit yatakawana yechiwo veteran. He was a war vet, munhu wakatoenda naye kuhondo ndiye Munangagwa yaandomuziva. Asi paangoshaika baba ndipo pakapererera chese. Saka handioni chatingasapotera zano. Uye anga achiti hanzi tiri vana vemawo veteran chichi tiisu vana vemawo vet. Mukatonomubvunza Munangagwa anotokudza endai muziva murumei. Saka chii chatinoisapotera ichiitambura kudai? Vana vavo vega ndivo vanongoguta.
Masikira sei pa Studio 7 chipindo pachirongwa. Ndinobata nhau yeMDC Alliance kuti vachamisa navabiti pakuda plan B nekuti Douglas Monzorora ari kuda kubvongodza muto. Hazvishamisi vanhu tiine manyukunyuku yekuvhota saizvozvo. Douglas Monzorora nenyaya yezita rekuti MDC Alliance agotanga zvekutambudza nekuvhiringa zvinhu. Saka kudai vaita plan B in time, zita haro ragara harina basa. Vaita plan yekumusiyira zita iroro nekuti haangahwinyi nekuda kwekuti azotora zita. Dai vaita plan B yekuzivisa vanhu in time, vanhu vazive pasi rose kuti taakutevera zvipi, zita ripi, kuti vamirire kuti zvipenge zvabvongodzwa.
Tano pa Studio 7 mamukasi vashamara vedu pa Studio 7 vateereri vese vestesheni kana channel Studio 7, ndoda kukomenda pana vari kutaura zvachifunga shano vachiti vanhu vanoripiswawo kune mbudzinganingani kuti vawane stendi. Iyo nyaya iyo yakanaka nyaya yavataura songa ichifunga nokuti vaendeka sekuti ndichifiwa vaende kwachifunga shano kwacho vanosvikisa nyaya yavo kwete kubuda paredio vachitaura nyaya inoda kutaurirana namambo. Tatenda hangu ndiri mumwe wemunhu anogara ari pasi pachifunya shanu. Ndiri muranda wekwachifunya shanu. Ndiri wemudunhu wekwachifunya shanu. Ngatiti vanhu nyaya dzatinongoisa pamhepo kwete ngoti chero imwe naimwe tiise pamhepo. Ndatenda hangu.
Nengine inengi nanzi Trust Muchoko inobva mugweru so far ndiri muno South Africa muJoburg ndino ndino chema zvikuru mane vanhu vanosupporta ZANU-PF samwe tikuda kuti nyika isimukire igare zvakanaka kuti zvekugara tichishungurudza asi kuda kuya kuno kutoshungurudzika nenyaya dzekutotsvaka dzekutikwanisa kurarama so kana munhu achitaura seZANU-PF notishungurudza asingaiti noti muno tinogara tikuna kutomborohwa kana kuita sei sadai zvinotinetsa.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apa. Ndinoda kutenda nenhau dzechokwadi dzatinopiwa. Ndinoda kukufarisa imose vana veZimbabwe. Ndinotenda chaizvo nekubata kwatinoita tichiteerera nhau tichipana mazano tichipangana mazano. Asi nhau iripo vakomana ndeyekuti tikurudzirane kuvhota. Pakukurudzirana kuvhota apa tisasiya vabereki vedu. Vabereki vedu tisavasiya kuvakurudzira kuvhota neshanduko. Ndoo vamwe vatiri kuchengeta, ndoo vamwe vatiri kuva navo kuti vasatambudzika. Vabereki vedu ngativakurudzirewo kuvhota neshanduko. Ndatenda hangu ndini mofela mofela pajoza pajoza.
Mangwana ane akanaka makadi pastudio 7. Ini zvandi netwa mukuru wegohera ndiri paKZN. Chikumbiro changu ndechekuti kune MDC Alliance varume Bhoramberi 2023 uri kusvika zvezita tinei nazvo tinoziva mutungamiri wedu nevatungamiri vese. Zvanadamba vanamonzora nevamwe vavo siyanai nazvo. Ngative bhizi handei kumamisha tinokambeina ngatikambeinei musamira varume kambeinai 2023 wasvika. Rambai muri muvanhu kusvika 2023 wasvika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tinokukumbirai kuti mutumire maaudio enyu ari mapfupi. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti rubatsiro rwuri kuenda kuvanhu vetsvegure kuEthiopia hushoma. Mukuru weUnited States Agency for International Development kana kuti USAID Amai Samantha Power vanoti kushomeka kwerubatsiro rwuri kuenda kuTigray hakusi kukonzerwa nekushayikwa kwezvekudya zvakakwana zvinotumirwa kudunhu iri asi kuti hurumende yeEthiopia iri kuomesa mapindiro anoita rubatsiro nevanhu vanobatsira mudunhu iri. Amai Power vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muTigray pamwe chete nemumatunhu akabatana nayo eAfar neAmhara. Vanoti kurwisana kwemwedzi mitatu pakati pevarwi vanotsigira bato reTigray People's Liberation Front nevanotsigira mauto eEthiopian National Defense Forces kwasiya vagari vomuTigray vasisina chavanacho vachiti pakutanga kwemwedzi wechikumi vanhu vemuTigray vanoita zviuru mazana mapfumbamwe vakange vatarisana nenzara vamwe vanopfuura mamiriyoni mashanu vachida rubatsiro rwezvekudya. America inokurudzira hurumende yeEthiopia kuti ikurumidze kubvumira rubatsiro nevanhu vanounza rubatsiro kuti vapinde mudunhu reTigray vasingashungurudzwi. Sangano reUnited Nations rinotiwo kana rubatsiro rwezvekudya rukasatanga kupinda mudunhu reTigray zvakare zviuru nezviuru zvevanhu zvichanetseka uye vazhinji vachifa nenzara. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zupco yakaparura chirongwa chekutakura veruzhinji ichishandisa zvitima zvenational railways of Zimbabwe. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushushikana nemashoko ehurumende ekuti mari iri kupiwa vashandi vehurumende inovakwanira. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakazivisa nezuro kuti mutengo wemafuta wakakwira zvakare. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikunzirai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.